Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikunguru 17/2019 nguva dzava 7 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC chiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Utungamiri weZCTU unoti wave kutyira upenyu hwavo zvichitevera kutambira kwaunoti wakaita tsamba dzine mabara eputi nezuro. Mumiriri weNorton Dare Paramende vatemba muliswa vanozivisa dare iri kuti vave kukwidza hurumende kumatare edzimhosva nenyaya yekuvanoti kuzvidza zvisungo zvedare iri. Vamwe vanhukadzi vanoita mabasa ezvicherwa vanoti vari kusangana nezviminga mpinyi zvakawanda kusanganisira kutorerwa nechisimba nzvimbo dzavanenge vachishandira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Utungamiri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU unoti wave kutyira upenyu hwavo zvichitevera kutambira kwaunoti wakaita tsamba dzine mabara epfuti nezuro. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yashorawo kutyisidzirwa kweZCTU uku. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Munyori mukuru muZCTU vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba nezuro yaive nemabara epfuti tsamba iyi ichivatyisidzira nerufu kana vakaenderera mberi neurongwa hwekuronga kuratidzira munyika yose svondo rinouya. VaMoyo vati vamhangara nyaya iyi kumapurisa kuti aferefete uye vati sesangano rinomirira vashandi havasi kuzodzokera kumashure nenyaya yekumirira zvido zvevashandi.
Vari kutipa mhosva inini mutungamiri weZCTU Comrade Peter Mtasa and vari kuti isisu nemhuri dzedu tichasangana nezvakashata. Vari kuti vatotenga vanhu, vatotenga ma mercenaries, ndivo vanhu vachaita basa iroro rokudila nesu. Vari kuti vane nyeredzi dzakatowanda zvokudila nesu kana tingaenda pambe neurongwa.
Munyora anoona nezvevashandi muMDC vaGideon Shoko vaudza vatori venhau kuti hurumende inofanira kugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika kwete kuswera vachishungurudza vashandi avo vavati vari kuona pfumvu nekutadza kufambisa basa zvakanaka kwavati kuri kuitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa.
Ani munoziva kuti vaMnangagwa vakati handi open for business. Zvino kana ukati open for business uchitumira vamwe tsamba dzina mabara unofunga kuti iwe ungauya kuzo investor panyika inoti kana wataura mind yako wotumira kubara unyorwa tsamba uchinziko iwe nevana vako tichakuona kana tisina kubata iwe tichabata mwana wako. Saka zvinokanganisa, zvinokanganisa international, zvinokanganisa regional. Kana pachedu isusu takagara munoona zvinokanganisa nemhosva yekuti vamwe munenge muchibvunduka kuti zvinhu zvakaita sei izvozvo. Saka kuona kwatinoita isisi battle MDC tinoona kuti zvinokanganisa, hazviiti kuti nyika ifambe mberi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda neUniversity of Johannesburg South Africa Dr. Pedzai Ruhanya vaudza Studio 7 kuti kutyisidzirwa kweutungamiriri weZCTU uku kune ruoko rwehurumende mukati. VaRuhanya vati hurumende yavaMnangagwa iri kuramba ichizvipfuura mutsoka.
Zvinongoratidza kuti hapana chakachinja after Mugabe aenda. Ihurumende yekumbunyikidza, ihurumende yekutsidzira. Muhurumende makatozotorwa nevanhu chaivo vechiuto, vanhu vanoutsinye, vanhu vaiita zvegukura hundi zviya zvekuma 1980s, vanhu vakaita zviya zvemuna 2000 zvekuponda vanhu, vanhu vakaita zviya zvemuna 2008 zvekuti pamaelection eriri hanu yepresidential election. So hapana kuti kwanzi pane kunzi muhurumende pazvinoti aiwa hurumende iyi hurumende yechitsotsi ihurumende yevanhu hudzvanyiriri ihurumende isinga believe in rule of law
asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri vaudza studio 7 parunhare kuti hurumende haina chainoziva nezvenyaya iyi vakati tinzwe zvakawanda kubva kumapurisa asi mutauriro wemapurisa assistant commissioner paul nyati vati havasati vave neruzivo nezvenyaya iyi kutyisidzirwa kweutungamiriri wezctu kunouya panguva iyo veruzhinji vasiri kufara nemamiriro akaita upfumi hwenyika uye vashandi vehurumende vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro sezvo vachiti mari yavari kutambiriswa haisi kuvakwanira kuti vaende kubasa pamwe nekuraramisa mhuri dzavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mumiriri weNorton muNational Assembly Vatemba Muliswa nasi vazivisa dare iri kuti vave kukwidza hurumende kumatare edzimhosva nenyaya yekuzvidza pamwe nekusateedzera zvisungo zvedare. Ukuwo gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vaudzawo paramende kuti vari kuronga kukwidza mutengo wemagetsi kuti uenderane nemutengo wekugadzira magetsi munyika kana kuatenga kubva kune dzimwe nyika. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura muNational Assembly nasi vamuliswa avo vasina bato ravanomirira vaudza vange vakabata chigaro chemutauri wedare iri amai Tsitsigezi kuti pane zvinhu zvakawanda zvinobvumiranwa mudare iri zvisingatevedzwe nehurumende vati semuenzaniso pakabvumiranwa kuti senzira yekusimudzira magariro enhengo dzedare iri nhengo idzi dzinofanira kupiwa nzvimbo dzekuvakira dzimba asi izvi hazvisati zvaitwa vatiwo mari dzinotambira nhengo dzeparamende dzave pasi zvekuti hadzina zvadzinobatsira vatiwo chimwe chinovatsamwisa ndechekuti vakabvumirana kuti nhengo dzeparamende dzitengerwe motokari dzinokosha makumi masere ezviro zvemadhora ekuamerica asi iko zvino vari kuzotengerwa motokari dzinokosha madhora makumi mashanu ezviro zvemadhora chete vati nhengo dzeparamende dzinoita basa rakakosha zvikuru uye hurumende inofanira kudziremekedza vati kana hurumende ikaisaita zvese zvavakabvumirana vave kukwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva
of this country because this executive tends to
Iri kukuzivisai kuti ndiri kuenda kumatare edzimhosva nekuti hurumende iyi inoita zvainoda. Monetary policy nezvimwe hazvienderane nemutemo. Hongu dare remakurukota rinotora matano asi zvisungo zvedare rino zvakakosha uye nhengo dzeparamende dzinofanira kuchengetedzwa.
Zvichakadai, gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vaudza nhengo dzeparamende kuti vari kuronga kukwidza mutengo wemagetsi kuti uenderane nemutengo wekuagaya kana kuti kuatenga kubva kune dzimwe nyika. Vachipindura mubvunzo kubva kunhengo dzedare iri vachasi vati chimwe chikonzero chiri kuita kuti kambani yemagetsi yezesa itadze kuita basa rayo nemazvo inyaya yekuti mutengo wemagetsi wezesa uri pasi pemutengo wekugadzira magetsi aya.
We are working on improving or increasing the tariff so that it reflects the costs of generating or importing power. There must be
Tiri kuronga kukwidza mutengo wemagetsi. Mutengo wekugadzira magetsi unofanira kuenderana nemutengo wekuatengera.
Havabvunzwa kuti sei zesa isiri kushambadza mazita evanhu nemakambani vane zvikwereti kukambani iyi. Vachasi vati pane vanhu vakawanda vanosvika mazana masere zvuru uye zesa iyo isina mari ingarasikirwe nemari kana ikada kushambadza mazita evanhu aya mumapepa nhau nemudzine penyuro. Nyika yakatarisana nedambudziko guru rekushaikwa kwemagetsi zvekuti nzvimbo zhinji nyika yese dzave kuwana magetsi kwemaawa mana chete pazuva. Muumiriri weHarare East Vatenda Ibiti vaudza vachasi kuti izvi zvave kukanganisa maindastry mabhizimisi pamwe nemararamiro evanhu munyika. Mune imwewo nyaya nhengo dzeparamende dzange dzichida kuziva kuti hurumende iri kuita sei panyaya dzemuhoro yevashandi vayo uye mutevedzeri wegurukota revashandi valove more matuke vati pane nhaurirano dziri kuitwa uye hurumende ichazivisa zvinenge zvabuda munharurano idzi mukati memazuva mashomanana ari kutevera. Pavabvunzwa kuti sei hurumende yakapa masoja mari yekubatsirikana yemazana mana emadhora pamunhu uye yainge yaronga kupa vamwe vashandi vayo madhora makumi mapfumbamwe nemadhora manomwe chete pamunhu vamatuke varamba kuti hapana zvakadaro sezvo nhaurirano pamusoro penyaya iyi dziri kuenderera mberi. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
vamwe vanukadzi vanoita mabasa ezvicherwa vanoti varikusangana nezvimhinga mpinyi zvakawanda kusanganisira kutorerwa nechisimba nzvimbo dzavanenge vachishandira. Taurai Shava anotipanya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano weWomen in Mining wekuziva zvinosangana nemadzimai anoita zvezvicherwa waitwa nhasi muvulawayo sechikamu chegungano reMining Engineering and Transport Expo kana kuti Mine Entra iro ratanga nhasi. Mamwe madzimai audza musangano uyu kuti rimwe dambudziko ravanosangana naro nderekutorerwa zvine chisimba nzvimbo dzavanenge vachishandira kunyanya nevanhurume vanenge vachishandisa chisimba chinopinza zvematongerwo enyika mukati. Mumwe wemadzimai aya amai Rejoice Chivendera vaudza Studio 7 kuti iwo nechikwata chavo chemamwe madzimai mashanu vange vave nemakore akawanda vachiita zvekuchera chrome pane imwe nzvimbo kushurugwi mudunhu reMidlands vakati vakazotorerwa nzvimbo iyi munguva pfupi yapfuura.
Pataichera maclaims aya akazosidiwa kugovernment 2016. So isusu sevanhu vanga vagara vari masitting tenants takapromiswa kuti ticharamba chiripo sevanhu vakaitawo maresources avo akawanda. Isusu semadzimai taingotarisirawo kuti pamwe government icharambawo yakatitsigira asi takazoshamisika taona kuti patakange taapplyawo special grant pakazouyawo mayouth achiti akaapplyawo nzvimbo iyoyo ndobva vatouya ne certificate vachiti chibvai mugodhi hausisiri wenyu.
Amai Chivendera vati chinonyanya kuvarwadza ndechekuti vanhu vakauya kuzotora nzvimbo yavaishandira vakatora nechrome yavaive vachera ivo pachavo. Muzvare Swangledue vaudzawo Studio 7 kuti ivo nechikwata chavo vaiita zvekuchera goridhe pane imwe nzvimbo kunze kwevulawayo asi vakazomira mushure mekunge vaudzwa kuti munhu aiyo avapa mvumo yekuti vachere apa akange asiri iye muridzi wapo. Munyori mubazi rezvezvicherwa vaHonest Momoyo vabvuma pamusangano uyu kuti vakanzwa nezvedambudziko iri kunyanya mudunhu reMidlands vakazivisa kuti gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando nevamwe vakuru vakuru vebazi iri vachange vari mugweru pakupera kwesvondo kuti vanzwisise zvizere nezvenyaya iyi. Mukuru wesangano reZimbabwe Miners Federation vaWellington Takararasha vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekuti madzimai anotorerwa pavanenge vachichera rinonyanya kukonzerwa nekuda kwemaonero ekuti zvezvicherwa ibasa revanhurume. Asi vati izvi hazvifanirwe kudaro zvikuru kuvanhu vanenge vaine magwaro akakwana anovabvumira kuti vaite basa iri.
Kana munhu angowana license haasina kodzero kudzingwa neumwe chero munhu zvake wedza anenzi ndi minister here kana kuti mukuru wechi haana kodzero kudzinga munhu ane mapepa ake mungava mukadzi kana kuti ungave murume hapana ane mapepa anodzingwa. Asi zvandingataura ndezvekuti madzimai pamadispute aya kana pava nekupokana pokana pokuti ndepani ndepani madzimai anowanzokurirwa ipapo pane iyaya yekutoti yekubhiyevha sechibhinyabhinya ungototi haiwo uri mukadzi haungatombobudiriri pakukukidzana kwacheko.
Gungano reMine Entra rinotarisirwa kuvhurwa zviri pamutemo navachitando mangwana uye rinopera musi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo ndini Taurai Shava.
Sachigaro veMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe muAmerica vaDan Moyo vanoti mazwi akataurwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump arikukonzera kusawirirana mumatare eCongress neSenate. VaTrump neZuro vakaramba kuti vane rusarura vachiedza kuzvidzivirira zvichitevera mashoko avo anofungidzirwa kuti ane rusarura ganda avakataura kunhengo ina dzebato reDemocratic Party mudare reCongress. Nhengo idzi dzinoti amai Ilhan Omar, amai Alexandria Ocasio-Cortez, amai Ayanna Pressley pamwe naamai Rashid Tlaib.
If you hate our country, if you're not happy here, you can leave.
Vamoyo vanoti vaTrump vanogona kunge vave kutotanga gadziro yavo yesarudzo dzichaitwa gore rinouya nemazwi avakataura aya. Mavilas Mhlanganya weStudio 7 abata vaMoyo kuti tinzwe maonero avo.
Really unfortunate kuti munhu akaita sapresident anofanira kunge ari president wevanhu vese oonekwa achitaura mashoko akataurwa naTrump pamusoro pevanhu veparamende vatingati macongress members namembers veparamende remuno muAmerica achidiscriminata kuvati ngavadzokere kwavakabva. Ipapo vatatu vacho vakazvarwa munomu, umwe wechifo wacho ndo akazvarwa hake ku Somalia was with more American nonetheless because are naturalized. So Zora is a division you could to an Trump kana takuenda kuma elections ekoreno ya 2020 kana muchuziwa kuti 2016 akashandisa wo mashoko akadaro kutaura pamusoro pema immigrants kuti ndimbavha vano ndovanounza madrugs nechichichi munyika. Tikutoona pattern iri kuitwa naTrump kana kuchiendewa kumaelections paanotaura mashoko ari divisive pakati pevanhu. Hazvisi kutishamisa isu vamwe because takazviona zvichiitika muna 2016. Saka zviri kuitwa nemadhemocrats manje muhouse of representatives mulower house kuti vatore matamba rekuti Trump ngatongeswe panyaya iyi to a point yekuti even impeachment inofanira kuitika because ari kuvioleta office yake sapresident.
Munoona dzimwe nyika dzichidzidza chii nyaya dzemuAfrica dzakadai seZimbabwe pane zvatiri kuona zvichiitwa imo muno muAmerica?
Atini pane chidzidzo chakakosha Sterek chekuti democracy haina kuti uri president kana kuti uri hani. Democracy inotreata munhu wese equally and kana uri president nyangwe munyika dzemuAfrica dzakaita sana Zimbabwe unofanira kutoziva kuti hauzi pamusoro pemutemo that mutemo neconstitution ndo zviri pamberi ende vanhu vamaordinary citizens vane marights ekukwesina sapresident and therefore tichaona nekufamba kwezvinhu muno muAmerica because it's gonna be a history lesson for mapresident akawanda anoabusa macitizens avo kuti ine democratic dispensation hazviitiwe izvozvo. Nyange uri president you are still accountable kuvanhu, you are still accountable to the rule of law, you are still accountable to the constitution.
Sachigaro MDC inotungamirwa namuzvare Thokozani Kupe muAmerica, vaDan Moyo vachitaura vari parunare vari muVirginia muno muAmerica, naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Hurumende yeZimbabwe inonzi nezuro yakasvitsa zviri pamutemo nyunyuto yayo pamusoro pemabatirwo anonzi akaitwa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo nevanhu vairatidzira kuLondon svondo rapera. Bepanhau reHerald rinoti hurumende yakasheedza miririri weBritain muZimbabwe ikamuzivisa nezvekusafara kwayo nekusachengetedzwa zvakasimba kwegurukota iri, izvo zvinonzi zvakapa mukana vanhu vairatidzira ava kuti vasvike pedyo negurukota iri uye kuridira mvura. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvagara zvichiratidzira pamizinda yenyika kana kumisangano inenge ichipindwa nevatungamiri venyika kana makurukota avo senzira yekuratidzira kunyunyuta kwazvo nemafambiro ari kuita zvinhu munyika. Nengo dzebato reMDC muAmerica dziri kutarisirawo kuratidzira nemugovera muWashington DC dzichinyunyuta nezvekusungwa kwadzinoti kuri kuitwa vanhu kumusha nehurumende yava Emerson Mnangagwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutedzeri wemunyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko muMDC mudunhu reAmerica vaTimothy Muringai kuti tinzwe nezveurongwa hwavo.
Bato redu riri kuita demonstration kuDC muWashington musi Saturday 20th July mukusapota vanhu vakasungwa kumba veMDC nemamiriro akaita enyika yedu zvatiri kuona tese.
Pane zvazvinobatsira here? Takawana svondo rapera vamwe vachiratidzira kuLondon. Pane zvazvinobatsira here kune zvinhu zviri kuitika kumusha?
Makore ese atiri kuenda tichinoita demonstration zvinoreva kuti pasi rese rinenge richitarisira kuti kuZimbabwe kune zviri kuitika, nekuti isu vari mudiaspora hatikwanisi kuenda kumba tinoita mademonstration iwayo.
Pane vari kusoropodzawo kuratidzira kuri kuitwa nevamwe vari kuratidzira kunze kwenyika, zvikuru kuratidzira kwakaitwa kuLondon vamwe vanonzi vakapedzisira vaakubata-bata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSB Moyo. Vazhinji vari kuti zvinonyadzisa chimiro chenyika, imi munoti?
Hapana kusingashoropodziki, nekuti nyangwe Jesu chaiye aishoropodzwa nemafarisi. Saka isusu hatingatyi kushoropodzwa nevamwe vanhu, asi kuti tichamirira bato redu nevanhu vedu vese vari muZimbabwe vari kutambura nenguva ino pasina kudya nekutarisira kuti kurarama kwemangwana yedu yeZimbabwe kunenge kwakamira sei nekuda kwegavhumendi iripo mazuva ano. Saka atinambotya vanhu vachatishoropodza nekuti zvakabvira kare zvekushoropodza. Tikatya izvozvo nyika iende pamberi ende kuti shanduko yatinoda kuti iitike haiuye.
Pane vamwe vari kupomerawo vamwe vanhu vari kuratidzira kunzi vanhu vanenge vachida kutsvaga kuwana magwaro ekuti vange vachigara munyika dzavari idzodzo, saka vachizoita zvakadaro. Munoti
ndinenge ndichida kuonawo kuti ivo vari kushoropodza ivavo kuti vagare munomu vakawana sei ivo mapepa acho. Mademonstration haasi mapepa chete. Ndinoziva kuti vazhinji vanogara mudiaspora vari kuda kunogara kuZimbabwe, asi nekuda kwekumira kwakaita nyika hazvisi kukwanisika. Saka ndomuhindura yangu pane nyaya yakadaro.
Avo vanga vari muteedzeri wemunyore anoona nezvekuburitswa kwemashoko muMDC mudunhu reAmerica, vaTimothy Muringai, vachitaura vari parunare kuOhio muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisinadivira tinorerekera, Jonga abatawo sachigaro webato reZANU-PF muAmerica vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo panyaya yekuratidzira iyi.
Tinozwa kushoreka zvikuru nezvatakaona zvichiitika kuEngland, kuLondon uku, nekuti hasi zvinhu zvinoitwa nevanhu vane hunhu. Kana paine matambudziko kana kunyunyuta kana kusuruvara kuripo, vanhu vanobvumidzwa kuratidzira zvine mwero zviri pamutemo, vasingatsitsirewo kodzero dzeavo vavari kuratidzira against kana kuti vavari kupikisana navo. Zvatakaona zvichiita zvokuti minista aidirwa mvura vamwe vachizosvika pakurovana, zvinhu zvisina hunhu. Uye tiri kunzwawo zvakare zvimwe zvaakubuda kuti vamwe vaiita izvozvo itori nzira yekuti vawane kuramba vachigara vari kuno kunze uku, nekuti vamwe vacho havana tendero kana kuti mapepa ekuti vagare kuno kunze kwenyika. Saka vaakutora mikana iyi kuti vati hatingadzorerwe kuZimbabwe, nekuti tikadzorerwa kuZimbabwe tinosvikopondwa vachinyepera hurumende. Asi vari ivo vari kutsvaga zvavo magariro ekuno kunze, zvinhu zvinoshereka zvikuru izvozvo.
Asika vaGuni, chinosvitsa ipapo ishungu nekutsamwa kune kuine vana veZimbabwe, mungavavhara sei?
Vanhu vanobvumidzwa kutaura zvinovanetsa, vanobvumidzwa kutaura nhunha dzavo, asi izvi ngazviitwei pamutemo, ngazviitwei vachiremekedza kodzero dzevamwewo, nekuti vanotsutsumwara havasiwo chete vane kodzero, munhu wese ane kodzero. Saka zvinhu zvatinoshora izvozvo, taakuona kuti vamwe vedu vari muopposition vaakutotangisa kuita zvemademonstration izvozvezvo kuno kuti uri kunzwa zvakare kuti makunga-kunga vari kuda kutanga kuita demonstration kuno kuAmerica, yatisingazive kuti chii chaitika chaita kuti vade kuita demonstration paweekend kunoku. Asi tinoziva kuti magariro avanogara vachiita vemapato anopikisa ava, kunyanya-nyaya zvinezvi takatarisa kuti president vari kuuya kuno, tine musangano weUnited Nations kuNew York, ndosaka makuona vanhu vaakutanga kuita bongozozo rakadai rekuita mademonstrations asina maturo, asina kana chinhu chamungati ichi ndo chakonzeresa.
Avo vanga vari sachigaro veZANU-PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni vachitaura vari parunare muno muWashington DC, naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC rinoti vanhu vemuZimbabwe vanosvika zvikamu makumi mashanu nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 59% kumaruwa vakatarisana nenzara kutanga munandira kusvika chikunguru gore rinouya. Asi mumwedzi wapera vanhu vanosvika zvikamu zviviri nechimwe kubva muzana ndivo vaida chikafu kumaruwa. Nzvimbo dzakanyanya kutarisana nenzara dzinonzi dzinosanganisira Matabeleland North, Masvingo neMidlands. Rimwe sangano rinoongorora nyaya dzechikafu RefuseNet rinotiwo vanhu vari mumadhorobha vakawanda vanoda rubatsiro gore rino sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Vanhuwo vakanyanya kutarisana nedambudziko rechikafu vagari vekuchipinge nechimanimani, uko kwakawirwa nedambudziko redutu mupengo remafashamu emvura nemhepo kana kuti cyclone Idai. Gurukota rezvashandi nekugara zvakanaka kwevanhu amai Sekai Nzenza vaudza Studio 7 kuti vange vasati vaona gwaro reZimvac sezvo vange vachangosvika muNew York kumusangano weUnited Nations. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mugari wekuchimanimani vaJoe Makwezu avo vati sangano reWorld Vision riri kuvabatsira zvakanyanya nechikafu pari zvino kunyange hazvo kuine vamwe vanhu vari kuti vainge vasati vanyoreswa mazita.
Takada kumboedza kutaura neWorld Vision kuti kune vamwe vanhu vedu vakasara. Asi ivo vakati izvo vanhu vakanyoreswa ngeRed Cross nekuti ivo veWorld Vision havasiriwo vakanyoreswa vanhu. Vakanyoreswa vanhu veRed Cross. Red Cross ndiye akazoita handover mazita kuWorld Vision. Saka vakati tichaedze kugadzirisa asi ndakutoona kuti sezi yavainga vachitaura yekuti tinopa kaviri kana kuti katatu yatopera. Saka kana vachizokontinua ndopendakavapa vakati izvo kana vachizokontinua vachabata munhu wese vanhu vaya vavakanyora mazita vachizoisa mumakombiyuta.
Sezi yekutanga yacho iyi vakati vanopedza rini?
Sezi yekutanga vakanga vakati vanopedza muna July imomo.
Saka hamuzivi kuti chichazoitika panopera iwo mwedzi uno?
Nekuti nyaya yavapo manyere yekuti ava vangu vachiti takanga takabhajeta kumayusa iko zvino izvi zvaakuti zviringa pamusana pekuti hurumende yakati musasashandise mayusa nekuti vaide kuzoita 44 week. Saka iko zvino izvi handitazivi kuti programu yavacharonga e44 week yaichabudirira here kana kuti vacharamba vachipe chikafu kana kuti vachaita sei.
Zvii zvinoda kugadziriswa munharaunda yenyu pari zvino?
Pari zvino izvi zvinoti zvikoro zvakasiya zvacherwe matrenji kana zvakakuwadzwa necyclone. Zvikoro zvizhinji zvakangosiyiwa zvacherwe matrenji ngepublic works asi hapana chavakaita. Saka zvikoro zvizhinji chakafanana nechekuti ndima primary pane matrenji anokwana kuita 4 mabhloko mairi madzimaticha 2 hadzina kugadziriswa dzese idzodzese. Vakangouya vondoti bati apa votere matrenji. Vamutangwa kusekendari pa5 houses dzese hapana chakaitwa. Matelesi hongu akagadzirwa pandima 1 block retelesi ndo rakapera asi harisati ravhurwa zvaro sinzi vakapedza kugadzira kwacho. Then kundiene kune trenji yesera block asi havana kuzorivaka kana kuita zvimwe zvinhu. Saka zvese izvi hazvina kana vakambokwanisa kubatsira.
Mumwe mugari wekuchimanimani vaJoe Makwezu vachitaura vari parunare vari kuchimanimani kwakare. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chemaGames chiri kusangana nemaFlames ekuMalawi mutambo uyo Zimbabwe inofanira kukunda kuitira kuti ienderere mberi makwikwi e2019 Netball World Cup. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe iyo yakakunda Barbados 66-41 nezuro. Inofanirwa kukunda mangwana kuitira kuti ipedze iri muzvikwata zvishanu zvinotamba zvine mutsindo pasi rose. Malawi ine nhoroondo yakasimba munetball muAfrica uyezve iri pachinhano chechipfumbamwe muurongwa hwemutambo uyu pasi rese. Asi mutsigiri wemaGames Vashekman Gosha vanoti nhoroondo haina basa pamitambo yakadai.
Malawi itimu yagara ichitijairira kubvira kudhara but nini maonero angu ndokubvindika kuti history inochinja and this time tinofanira kuirova matambiro ekuita timu yedu yevakadzi. Takatoitimba zvekuti yaigara ichitirova zvezvi zvakapera.
Cherei kupa vaGosha chivimbo ndechekuti Zimbabwe yakarova Barbados neNorthern Ireland idzo dziri pamusoro murongwa hwepasi rese uhu. Northern Ireland iri pachinhano chetsere, Barbados panzvimbo yegumi nerimwe chete panguva iyo Zimbabwe iri pachinhano chegumi nenhatu. Kunyange hazvo Malawi yanga ichikurira Zimbabwe mumitambo yekare, mumwe muteveri wemaGames vaSamson Muchinapo vanoti uyu wave mutambo mutsva uyezve une zvinangwa zvitsva.
Asisu nemutambiro watikuita tikuona kuti maworld rings haana basa. Asisu nemutambiro watikuita tikuona kuti Malawi toirowa.
Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechina mugungano rezvikwata zvitanhatu regroup F nemapoints mana yakaenzana neMalawi zvekuti kurova kwavo maFlames kunovaendesa pachinhano chechitatu. Asi mumwe muteveri wemutambo uyu vachenjerai Manase vanoti maGames asatarise zvavaita kusvika pari zvino asi kuti atarise mutambo wavo neMalawi kana.
Tinotenda Michael Ngwaedu ndo inenge ya jikana na msakangano wa terere kuti muchirongwa chedu che live talk na 8 PM. Tirikutarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 0012024650318. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munaudze isiNdebele.
Soko hizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamugela ku Studio 7, olwesithathu mhlaka 17 kuNtulikazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
kuyi-demonstration yokuthi khona sihambise i-petition yokuthi into ezisikhathazayo, izinto ezinjengezefa le esikhathazile, le-price, intengo lelo kuyikhwela daily daily. It was going to be a peaceful demonstration and amapholisa labo angazi bangene kuyini, bathunyiwe khona ngale ngaphezulu.
Izakhamizi zakoBulawayo lamhla zingene ezitaladini zitshengisela zisola ukuqonga kwentengo ezitolo, ukungakhuphulwa kweholo lezisebenzi lokunye okuphathelane lomnotho welizwe.
Namhlanje ngikhuluma kundisesithola incwadi evela kuministry ye-local government, i-Mitrepi, ukuthi sebethumele i-team ezohluza ukuthi kati kwakuhamba njani indlela zibazaqalisaumsebenzi kusasa.
Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mkuni uthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho lulungiselela ukuhlolisisa ukwenzakala koBulawayo kulandela ukumiswa umsebenzi kukamabhalane waleli dolobho. Umsebenzi, umbukiso womsebenzi wokwemba walonyaka owe Mine Entra Exhibition 2019 uqale namhlanje koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakoBulawayo namhla zingene ezitaladini zitshengisela zisola ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo, ukungakhutshulwa kweholo lezisebenzi lokunye okuphathelane lomnotho welizwe. Kodwa amapholisa aphange abopha abanye babo abangafika amachumi amathathu, okubalisa obekhokhela lokho kutshengisela umnumzana Josephat Mzaca. Lanxa wayelobelela, nxa isithi wayelobela amapholisa incwadi yokucela imvumo yokutshengisela. Amagqwetha amela ababotshiweyo laba awenhlanganiso ye-Abameli Lawyers for Human Rights athe abengakaziswa ngokubotshwa kwabantu laba. Amapholisa lawo alile ukukhuluma le-Studio 7, kodwa uChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomunye wabakade betshengisela umnumzana Raymond Phiri ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sesihamba lapho esihlangana khona, wasitshela wasesithi khona no, yonke into ilungisile, amaphepha i-clearance ibonile, yonke into yonke yamapholisa ine-clearance yangkhona. Esesiqalisa khona phani ukuza ukuthi siyenze ukumobilize abantu ukuthi sikwazi ukuhamba sisatshengisa ama-placards la, ikwase ukubuya amapholisa. Amzaca wasekhuluma labo amapholisa labana wasesithi hhayi no, amapholisa laba ngabantu abakubuya kuzosigayida, thina singazi ukuthi hhayi kanti vele baleyinye injongo amapholisa la. Amapholisa ahlathi hhayi lokhu alikwenza ngaphandle komthetho. Abathingisana lo mzaca lathi sazama ukuthi siyingenele indaba yangikhona, abathi hhayi kungaphandle komthetho ngoba this is illegal gathering. Umzaca wazama ukukhipha incwadi wasesithi akusebenzi lutho lokhu. Abona hayi izankinzi zahle zakhala khonapho. Ha, khonapho kuyi-demonstration yokuthi khona sihambise i-petition yokuthi into ezisikhathazayo, izinto ezinjengezefa le esikhathazile, le-price, intengo lelo kuyikhwela daily daily. It was going to be a peaceful demonstration and amapholisa mapolisa labo angazi bangene yini imbi bathunyiwe khona ngale ngaphezulu ah
ye manje babophe abantu abangayi
bangathi lapho nxa ngikhangele ngoba thina abanye sifisa abaleka ngoba ngabe bebophe abafika ngani 10 kumbe 30 khonapho bakethi sukule esiminyeni ngesiningi ngiyakwazi ukuthi nxa sebeqhalisile ukubopha amadoda lawo esipholisini wonke umuntu usuke efika ngale kodwa abaningi sibili ababanjiwe sibili igenga yonke sibili emeni kakhulu ibanjiwe kobo 10 sofika kobo 30 khonabo ingabibanjiwe
manje kubotshweni khonapho bakhona yini abahlukuluziweyo
bona bahle bathi khona ozazama uyenza umsindo kungidinga yonke nale siyamhlalalokuzenini okumangalisayo amapholisa lawa bezigqokelile lokuzeniniinto zabo zi-right zina lezi ezidurayo zona lezi uzubona umuntu evume ukusetshenziswa egqoke izinto ezidurayo khonapho engaholela lutho khonapho sizama ukulungisela yena
Lo ngumnumzana Raymond Phiri omunye wabakade betshengisela namhla edolobheni lakobulawayo ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7
Okay
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho lulungiselela ukuhlolisisa okwenzakala kobulawayo kulandela ukumiswa umsebenzi kukamabhalane waleli dolobho umnumzana Christopher Dube. Umnumzana Mguni utshele iStudio 7 ukuthi izithunywa zohlangothi lolu zikhangelelwe ukuqala umsebenzi kusasa. Uthi okwamanje umabhalane wedolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Dube usebuyele emsebenzini. Lanxa umnumzana Khamberami ubesala lamakhiye okuvula iofisi yakhe. Umnumzana Mguni uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Amagweta akamunza uDube abese CDI njengoba into leyo lathi sivuma ukuthi ayenziwanga ngendlela kutho ukuthi kumele sivuleke iofisi. Hayi sigcine sizama ukuthi sivule sayivula.
Ye nithe nivula khonapho ke utheni umnumzana uTinashe Khamberami ngoba nguye okade emisile phela uDube.
Hayi ukhanya ngani kulokuhlupho lokuthi bona abakwenza kungekho bathi bona abakwenza kusemthethweni so singathi kunokungazwani ngaleyo ndlela ukuthi bona bagcinisa ngalokuthi hayi kusemthethweni thina sithi hayi akwenzeka ngendlela akuthi kukhona akwenzayo uDube sikwenze ngendlela eqondileyo wenze ukuthi kungaphenduki ukuthi kusasa.
Ubaba uKhamberami kade kubambele yini isikhundla sikameya uthi ayenze khona kwakwenzileyo njalo kusemthethweni yini xa sesikhangela umthetho.
Umthetho weBurnie Council Act utshona nxa umeya engekho umsekeli wakhe ngiyombandelayo imsebenzi adenelayeya ngazi kuphumela nje ngazihambela kwenza into zami okwamalanga amabili ngoba ngangisiya gqedisa izimali zami ade ngizigoloda eyunitha lapha ade sezimasiyazi yami lo so ngahamba ngolwesine so ngithe ngifika ngo-2 angikhona ngazwa sokulo mkhosi engeza lapha enzela khona ukuthi sokwenzakele kuphumela okwenzakaleyo ngolwesihlanu ngabe ngiphenduka engishesha ukuthi ngizolungisa udubo lololo
singathi-ke uthesi uphendukile udubo lolu waluthola lukhona ubona ngaliso lulungisile yini kumbe luqhubekela phambili.
Hayi ngithi sithe sikhangele ukuthi into layenzanga kuhle besizama ukuthi sibize ikhansili yekusheshe kodwa i-special council ukuthi sizame ukuthi sikhulumisane nje ama-councils into lesiyilungise ukuthi siphathe kuhle kodwa namhlanje ngikhuluma kunje sesithole incwadi evela ku-ministry ye-local government i-ministry yethu ukuthi sebethumele i-team ezohluza ukuthi kade kwahamba njani into leyo bazaqalisa umsebenzi kusasa.
Lo ngumnumzana Solomon Mguni umeya wedolobho lakobulawayo bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Kusenjalo ibandla le-MDC lithi liza kwenza konke okusemandleni alo ukuxazulula inkinga zokufuthela nayisedolobheni lakobulawayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Mulukele ukulandisela intatheli zindaba phezu kwamanyathelo abebandla lakhe asire watata ukulungisisa ingxabangxoza esiqhamuke kobulawayo. Udaba lwemizamo yokuxotshwa uMabhalane omkhulu kumanisipala wakobulawayo umnumzana Christopher Dube ngumsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambalame embeka umlandu wokwehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe kuhle soluguquke lwaba ludaba lokuphoselana aqatha kubandlulwana ngemihlobo.
Kusasa amakhansila onkakobulawayo abe khona lapha eHarare behlangana nabakhokheli national leaders kwenza ukuthini sivumelane ukuthi indawo le siyayiqeda kanjani. So yikho lapho esikhona njenge-MDC sisikuthini kuphele konke lokho abantu bekhangele indaba ze-service delivery. Okwamanje sithi u-town clerk kabuyele emsebenzini kube ne-investigations, then investigations lezo ngaphumelela kuzodecidwa yi-city council ukuthini aqhubekele phambili esebenza kumbe asuspend. So yikho lapho esimi khona njenge-MDC.
Amakhansila abalisa umsekeli kameya wakobulawayo ukhansila Tinashe Kambalame lokhansila Silas Chigora bakhanya behluphane loDube ngemva kokuba eyale ukwemukela incwadi yokuxotshwa kwakhe umsebenzi okugcine kucunula izakhamizi zakobulawayo ezitshengisele zithukuthele phezu kwalesi sehlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo, ukuze sizwe okuningi ngomhlangano wamakhansila kobulawayo kusasa eHarare, sixoxelo Councillor Silas Chigora ka Ward 4, yena onguchief whip kukhansili yakobulawayo. Yena ke kathandanga ukucaca ukuthi umhlangano lo uyabe ungowani.
Siyahamba eHarare amakhansila yakobulawayo, kodwa hayi siyahamba njengoba liwazi ukuthi amadezi amabili lawa iHarare kuyikhona, isitungisa kuyikhona, leBulawayo la iyahamba. Just to meet the leadership party for issues service delivery ofana nalakho nalokho. Kuhamba sizahamba kusasa ekuseni. Siyake sihambe eHarare asingawazi abantu ukuthi siyahamba i-leadership la iyake khona khona ngabe la sihlangana nabo eHarare. Akuhluphi, siyake sikuyenze lokho, akuqalisi namuntu.
Akula kwenza le ngxabangxoza ebisenzakala ekhansili yakobulawayo kunsukwana ezedlule.
Hayi, akulani lakho nalokho. Njengoba ngikutshela ukuthi iHarare kuyikhona isitungisa yokungela ngxabangxoza, kodwa kobulawayo siyahamba njengabanye, njengamasitizi wonke nje. Ngiyawazi ukuthi izweni kogweni bomashingo namanye amakhansili bazahamba just for i-review yama-service delivery.
Ungathi konke nje kuhamba kuhle ekhansili, liyazisebenzela kuhle?
Hayi, siyakhulu umsebenzi kahle kahle, uright kakhulu.
Lo Councillor Silas Chigora ka Ward 4 eBenside edolobheni lakobulawayo, sixoxela ye ekhona le kobulawayo. Idale le House of Representatives kwele Melika lithatha isinqumo sokuthi uMongameli Donald Trump wethula umbiko wokubandlulula abanye abantu kulandela ukulwisana kwakhe lamalunga edale le Congress akubandla lamaDemocrats. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenzakale edale le House of Representatives izolo ntambama kulandela umbiko wethulwe ngunkosikazi Nancy Pelosi, umkhokheli wedale leli oveze ukuthi uTrump uthuke ngendlela elenketabejabi amalunga edale leCongress abalisa u-Ilhan Omar, u-Alexandra Ocasio-Cortez, u-Ayanna Pressley noRashida Tlaib. UTrump uthi abanye laba bazonda ilizwe le-Israel njalo basekela amalecatsha awe-Al-Qaeda lokunye ungahambelani labantu beMelika. Ugcizelele esithi nxa bengathakazeleli akwenzayo kwele Melika kumele babuyele emazweni abo. Loba nje abathathu bezalwa eMelika, kuthi-ke u-Omar wabuya elizweni leli esasengumntwana. Kulamalunga amane akubandla lama-Republicans asekele isinqumo esithethwe lidale le-House of Representatives. Amalunga amaningi ebandla lama-Republicans kawuvotelanga isinqumo lesi. Unkosikazi Pelosi ukubeke sobala kungakavotwa ukuthi uTrump wethula umbiko olenketabejabi.
These comments from the White House are disgraceful and disgusting, and these comments are racist.
Kubi kakhulu okwethulwe yi-White House. Kuyayangisa kakhulu. Umbiko lo ulenketabejabi. Kuyamangalisa ukuthi uTrump uqhubekela phambili ezama ukuzivikela.
How shameful to hear him continue to defend those offensive words.
Uphinde wathi akumelanga amazwi kaTrump akhulunywe kwele Melika.
There is no place anywhere for the president's words, which are not only divisive, but dangerous.
Akuna ndawo okumele kukhulunywe okwethulwe ngumongameli. Kwehlukanisa abantu njalo kulakho ukucabanisa uZulu. Kwenza ukuthi kuzondwe abantu abatsha kwele Melika, labantu abamnyama labanye.
And have legitimized and increased fear and hatred of new Americans and people of color.
Kodwa ke abamele ibandla lama Republicans abanjengomnumzana Kevin McCarthy bathi kuyayangisa okwenziwe libandla lama Democrats elephule imithetho lisenzela ukuthatha isinqumo sokucotoza amazwi kaTrump.
It is a sad day for this house, the people's house. Our rules of order and decency were broken today.
Namhla lusuku oludanisayo edaleleli kwephulwe yonke imithetho namuhla. Idaleleli livotele ukwephulwa kwemithetho lapha.
And worse, the House just voted to condone this violation of decorum.
Amalunga ebandla lama Democrats athethiswe nguTrump athi ukhuluma konke lokhu ngoba uselungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Dabanginare ingcwethi kwezombusazwe othi akumangalisi okwethulwe nguTrump.
Indaba ezahlupha abantu besiya kuma-elections aka-2020. So ama-candidates wonke ahlanganiswe umongameli, abantu babe khangele ngamandla bekubona ukuthi bakhuluma njani njalo badlelana njani labantu abavela emihlobo emithiyeneyo.
UTrump utshele intatheli izindaba namuhla ukuthi bangenza abakufunayo abane laba athe kumele baphume baphele kwele Melika nxa bengathakazeleli akwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguGibbs Dube.
Live Talk namhlanje kuhlelo olwe Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa isizalwane seZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngokwenzakala elizweni. Thumelani text message kunombolo ethi 0012024650318 ukuze silithinte ecengweni lingene kuhlelo. Umbukiso omsebenzi wokwemba walonyaka oyimine enter exhibition 2019 uqale namhlanje kobulawayo abesifazana abakulumsebenzi becala ugatsha lukahulumende lwezokwemba ngokuba madolonzima kundikimba kamongameli Mnangagwa yokuthi ilizwe livuliwe kwezamabhizimusi. Okunenga lolu daba sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Umbukiso wezokwemba uqale kahle lamhlanje kobulawayo lapho abesifazana abakubhizimusi leli baqale ngomhlangano wemfundiso ehlafuna ngenkinga ababhekane lazo kulumsebenzi. Isikhulumi seZimbabwe International Trade Fair, uNkosazana Stella Nkomo, uchasisa ngalumhlangano.
Umbukiso namhlanje, njengoba ukwazi ukuthi umbukiso uqalisile namhlanje, thina njengabaqoqa umbukiso sethaba kakhulu. Siqalise namhlanje ngomhlangano wabomama esibone omama abadlula 200 besiza bezokhuluma ngendlela abasebenza ngayo labadinga uncedo ngayo ukuze labo bathuthukise ilizwe ku-mining sector.
Abesifazane beZimbabwe sebaqala ukwemba beliqula kodwa bakhala ngakogatsha lezokwemba oluthatha isikhathi ekubapheni amalayisensi okusebenza okusemthethweni. UNkosikazi Thokozile Moyo, umgcini sihlalo wabesifazana abakubhizimusi lokwemba esilobela, upha umbono wakhe.
So injongo yami angifuni angikhangeleli ukuthi sibe simele ama handouts from the government ngoba kakwani i-government ikhangele ikhangelene lezinto eziningi. Into engiyifunayo kuphela ukuthi sirelezelwe ama-claims amaningi ukwenzela ukuthi sinikeze abantu ukuthi bezisebenzele singameleli ukuba siphiwa kuphela ihulumende sincedise umongameli welizwe.
UNkosikazi Jane Lusinga, umgcini sihlalo weZimbabwe Miners Federation eMandebeleni, uchasisa inhlupho ababhekane lazo.
Ubuhlungu obubhekane lobumama engizakhuluma ngakho kabanzi ngokomunye umngani wami owayele mine wafaka ama investors kwasetshenzwa kuhle zathola yonke into ababeyifuna and then at a later stage mama lana bamkhupha icontract le babelayo she had to fight it back walwa into zama ukuthi emalweni lalaphana she ended up eluza izinto eziningi waluza imota and then at the same time wagula ekuguleni kwakhe khona phana when things were almost about to come up right she died because of stress because she couldn't handle the situation ezele khona
evumelana lolusinga unkosikazi Lindiwe Mpofu umsekeli kamongameli weZimbabwe Miners Federation uthi kudingakala imithetho ezalungisa indubo lezi
Inhlupho ziningi kodwa okuseleyo ukuthi kufanele sibone indlela forward. Akulama solutions amaningi esiwalethayo ukuthi kuncedisa bomama in ways of funding, in ways of government policies, but especially e-policy ngoba e-policy yiyo efunekayo ukuthi for us to be able to be integrated into our current structures.
Isikhulumeli seZimbabwe Miners Federation umnumzana Dosman Mangisi uthi sekudingakala ukuba kuhlalwe phansi logatsha lozokwemba ukuze udubo lolu lulunyisiswe
indaba leyana le siyayizwa isikhathi zonke so okakathesi vele kumele sihlale phansi sibone ukuthi sisebenze ndawonye lawa e-Ministry of Mines ukuthi sikwanise ukuthi silungise ama-disputes alelwana siyabe sifuna ukuthi sisebenze futhi la mapholisa ukuthi bangene indawo leyana lezo ukuthi nxa kule umsindo bangenele kube le sanity ukuthi kusebenzeke kahle le Ministry of Mines
Iningi labesifazana abakubhizimusi lokwemba bakhala ngokuncindezelwa ekuqaleni amabhizimusi lekuthengiseni amatshe abo aligugu ngemva kokwemba. Umbukiso walonyaka wezokwemba owe-Mine Entra, Mining and Engineering and Transport Expo ogijima ngendikimba ethi Resourcing the Future, Exploring and Leveraging Mining Potential uqale namhlanje ukhangelele ukuphela ngolwesihlanu kuyona le iviki. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esikhalangeni zihlangene ngobuningi edolobheni leLeeds kweleBhilithane emcimbini obizwa ngokuthi Vukalanga Gathering lapho obekuthakazelelwa usiko, ulimi lemvelaphi yabantu besikhalangeni. Asizwe nokuningi kuntathela izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Bekungabizwa ozwayo kulumcimbi bekulabatsha abadala kuye lezizalwane zeBrithani bezozithokozisa befuna ukwazi ngesizwe sesikhalangeni. Umnumzana Lucky Moyo ngumculi njalo ngomunye wabaqoqela umcimbi. Uyasichazisela ukuthi kuyini Vukalanga Gathering.
Inhlanganiso ehlanganisa abantu ukuthi batshone bekholisa nje kungela okonakeleyo, kungemtshato, kungemfa. Kunge-birthday kodwa kuyikuhlangana nje abantu bekhumbuzana ukuthi bangobani njalo bekhuthazana ukuthi batshelane ukuthi baphila njani njengendlela umakhelwane ekhaya bavuka bevusana ukuthi uvuke njani utshona njani konke ku-writing injongo yena lena yokuthi kona ulimi lolu amasiko ethu asesikalanga kuphela isindebele isivenda isihlonga isishona ngoba thina sizibiza ngokuthi kona singabantu
umnumzana Moyo uyaphambili egcizelela okwenzakala kulumcimbi
bekudliwa isithwala senyawuthi amacimbi yonke into bekugijwa njengoba ubonile ngiphethe iwoso yami ngikhitha umgido esikhalangeni okuthiwa iwoso abanye bathi ngamabhiza bekutshaya ingoma zabo Solomon Schools amaromba lapha besilebhendi le yamakhalanga apha e-State German abantwana abancane baselizweni esizwa kuthiwa khona alilamthetho abantwana kabahloniphi abantwana bayagwazana hhayi bengakhula belabantu abangama-role model abafana lathi abafana lani abantwana laba abaza kuba sendleleni ekayo
kukanti umnumzana Khuphe uyafakaza inkulumo kamoyo
sidlala ndima bani kwezomnotho kwezombangazwe kwezesintu thina sithitha ngaphi senzani sikhontributheni esikhalangeni information le ubelithi iqakathekile kakhulu because it's going to be passed from one generation to the second generation we want to have an identity njengoba lisazi ukuthi iconstitution yeZimbabwe iya recognize isikhalanga as a unique language on its own that's what we are fighting for.
abantu besikhalangeni bayaxwayisa ukuthi baziqhenye ukuba yibo kwabo ngumnumzana Tinus Ngwenya.
Bezibe ukuthi kobukalanga kunatshedza chebupewu penyu kakale nekuti tipromote vose vanodzwila nemabhizinisi vana mabhizinisi tincedisana kuti tivake tindemberi kuvakila chava chose chebukalanga kuhanganyisa vanhu musocialization nemumusic naiko kwose nekuti vanhu vengine masociety kuti atafila kudzihango tidzile kuti tinovigiwa mundau dzakafanela kwatinobva kanyikwedu.
Bekule mgido labaculi abatshiyeneyo. Umculi wesinini Ngwenya leqembu lakhe elihlanganise labamhlophe bathokozise abantu kakhulu becula ngolimi lwesikhalanga.
Ngibe nebhendi yami engaqala nakhona eGermany kuthiwa yiBethula Nana. Besojabula labakhalanga bekumuhle kakhulu. Wakhalanga abazana dazana ndazula kwakwakanakatshose. Litsheke ibhendi yeni itanga phasi kule albhamu ebuyayo ukuthiwa bakhalanga we iyaphuma definitely this year ngesithinini. Siyabonga sihlobo sakithi.
Bekumnandi kudliwa kujatshulwa kwagidwa kwaze kwasa ebukalanga gathering. Amakhalanga ebonisa ukubambana lokusebenzela ndawonye kwabo. Ngimele Studio 7 eLeeds, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Abebandla le-MDC basole kakhulu isenzo sokwethuselwa kwenkokheli yenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU. Abathunyelwe incwadi ezilenhlamvu zombhobho besithi okuqakathekileyo yikulungisisa isimo somnotho welizwe. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentathe lezindaba owenzelwe esigodlweni se-MDC e-Harvest House, unobhala obona ngezezisebenzi lenhlalakahle kaZulu, umnumzana Gideon Shoko, uthi njengebandla bayasisola isehlakalo sokuthunyelwa incwadi ebezilenhlamvu zombhobho kunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU, umnumzana Japhet Moyo, lo mkhokeli wayo umnumzana Peter Mdasa.
Elizweni lapha esifanele ukuthi sikwazi ukuthi khona izinto ezimbi ezenzakalayo ziyenzwa ngoba umbangazwe, indaba zombangazwe azilunganga. Zingalungiswa, liyabona ukuthi khona indaba zonke zizahamba kuhle.
Isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Mulukele ukhuthaza uhulumende ukuba kaqale alungisise isimo sezombusazwe elizweni.
Ngakho ke sithi kakuhlalisane phansi kukhumisana umndotho njengesizwe, kungahlali abantu behlanganiso zepolitiki kuphela kodwa sihlanganise amakhanda sonke njengama Zimbabwe ukwenza ukuthi sibe le ndlela yokusebenza ngayo njengelizwe. Singaqeda kompangaze sizakwanisa ukufinyelela indaba zani ezomnotho. Indlela esibona ngayo indaba yeZimbabwe, konke lokho esikubonayo, ukuswelakala kwamafutha ezimota, ukukhwela kwezinto, ukuswelakala kwemisebenzi, uhlukumeza kwamaZimbabwe kudubeka esikubonayo, konke lokho iZANU-PF WMDC angeke yakwanisa ukuthi kwenze kuyahlukanisiwe. Kumele sisebenze ndawonye njengamaZimbabwe.
Uqhubeke ethi yena nabebandla lakhe bafuna kudingwe indlela yokulungisisa udaba lokungemukelwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi wanqoba ekhethweni. Abathunyelwe lezincwadi abagoqela unobhala jikelele weZCTU umnumzana Japhet Moyo bathi sebekhweze udaba lokwethuselwa kwabo emapholiseni belethemba lokuba luzocwayisiswa kabanzi ukuze zitholakale izigangi ezenze lokhu.
Bathe ke bevula ke ugwalo lolu bathola ukuthi kulohlamvu phakathi, njalo kule ncwadi ke ecebisa ukuthi sizakwehlelwa ingozi mina labantu abami, njalo iqambalo president weZCTU uComrade Peter Mdasa.
Uthi kodwa lesi sehlakalo singasoke sabenza besabe uqhuba umsebenzi wabo.
Kodwa ke thina ke okwenzakeleyo akusinqabeli ukuthi siqhubekele phambili sisenza umsebenzi wethu.
Uhulumende ulandule ukuba kulabantu asebenzisana labo abaye bayakwethula lezi ncwadi kuleyo nkokheli yeZCTU. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya ebona njalo ngokusebenza kohlangothi lwamapholisa unkosikazi Opam Chinguri utshele iStudio 7 ecingweni ukuba uhulumende akalalwazi ngalolu daba, ngakho-ke kumele kukhulunywe lamapholisa. Isikhulumeli zamapolisa Assistant Commissioner Paul Nyathi laye uthi abakatholi ulwazi olugcweleyo ngalezo ncwadi zokwethuselwa kwabe-ZCTU. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zakoBulawayo lamhla zingene ezitaladini zitshengisela zisola ukuqonga kwentengo yempahla yezitolo, ukungakhutshulwa kweholo lezisebenzi lokunye okuphathelane lomnotho welizwe, kodwa abanye babo babotshwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.